think so, of course, we don't support the issue of my extra lesson. We have been very clear that we want to paralyze the women in our employer. But if you see any sanga or anti-corruption, rinoenda kunotsvaga dhora rinotsvagwa namaticha richisiya kuma 750 kana 1000 nemamiliyoni ari kubiwa, I think kuti kutadza kushandisa mapriorities. Nyika iri kurasikirwa negold neplatinum nemadiamonds achidiwa nevakuru, vakuru vachidya vachitengesa vachifema nepamusana semandeni, woenda kuarairidzwa kutonhonga wosusi nomuromo kuda kunoteerera dhora kana $5 atonga kushaya basa, kuzoshaya basa.
Saka imi munomira nerekuti sesangano revarairidzi?
Isu tinofunga kuti varairidzi ngavapiwe mari inokwana, vakapiwa ino mari inokwana, hationi vachingoenda vachinotsvaga mari dzavanotsvaga dzemadhora nama$5. Nyika haisatambisa maresources anti-corruption ichiendesa kuvanhu vasina mari. Anti-corruption ngaende kuri kupiwa mari, mari iri kuvapiwa nevakuru vari munyika vane mamaini nevamwe vakadaro, kwete kusvira tichida kuita yatingati diversion yokuti vakuru vari muhurumende vatadza kudhirivha, wofunga kuti nyika iri kudzorerwa kumashure nevarairi. Izvozvo hatifungi kuti zvinhu zvine punduso uyezvo zvingashandisirwa anti-corruption. Iko kune vanhu vari kutozikamwa kuti vari korapu. Tinoziva kuti 15 billion yakabiwa yemadiamonds, hatina kana munhu one chete akasungwa. Tinoziva kuti gold riri kuramba richingobuda, richibuda nepaairport pedu, rimwe richibata paairport, rimwe richinobata kusouth africa, hatisatava nevanhu vanongova behind bars. I think kuti kutsvaga utano mugate kana kuteya zvounoreva zvisina basa, anti-corruption ngaiite basa rayo rokuona kuti munyika hamuna corruption, tichisunga vari korapu.